Blessings to the man selector. Blessings to the man selector name.
No limit.
Kushika vatinda msatanist, ndichopisa zvepfama ndichibuda misti. Vakaromba vachitirombe, ndiJesu Kristu, zvimwe ndizvine maKristu. Kushika vatinda msatanist, ndichopisa zvepfama ndichibuda misti. Vakaromba vachitirombe, ndongoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Chingoti vanhu munotembei, chekuita tsiva mutemberi. Vaingoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Vaingoti vanhu munotembei, chekuita tsiva mutemberi. Ipapo Mwari vachaseka rafu, vachiti pamwe dai vakangosika madhafu. Tine tsono yepagrafu asika rafu. Vanhu vanowanza rafu, asi kusvika vakugaira zvaizi ii. Kaya ipapo ndenge ndatorwepi, kana kusina chiriko isu twendepi, kana vasiko zvino isusu twendepi. Kusvika vatinda mulumi, motanda negumi muchiflexa pamuri. Motova nehuni for my exes and ruli. Don't know what do you mean, ndirege nvire kure nebundu parurimi. Kusvika vatinda musatanist, ndichapisa zvekufamba ndichibuda misti. Vakaromba vachitirombe, ndongoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Chingoti vanhu munotembei, chekuita tsiva mutemberi. Vaingoti vanhu munotembei, tembei, tembei. Vaingoti vanhu munotembei, chekuita tsiva mutemberi. Vachingoti murege anenge gwara, asi bara tichikuchidzira mara. All these niggas vanoshurudzira maka, ndichapisa muchakuchidzira baka. Kawanza godo chatifarira mukaba, vamwe vanoti pane zvese izviwaba. Ndakapikira kumira pazvibaba, yeah, mira nezvibaba, yeah, mira nezvibaba, yeah, mira nezvibaba, yeah. Munotamba here bvudzi kureba moti hashando Samson chikwepa kunyepa muchigana zveukristo yepa kufema muchipona nemakapso mepa kurema njata koti ripa kamso